wangu ndiwe wega. Kero dai uri naro ndaisambo kurega. Wesa chakunyenga iwewe chingo seka. Umudze kuti mfesi wangu is what dog you beggar. Uri moyo wako andimbo break. Pressure ndoenda newe baby eka. Uchionererwa neni chero poka feka. Wachatoji ona kuti love yedu haizi yekufeka.
Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo.
Tuda kukutengera hembe dza Christmas kuti ndivaratidze ndiri serious. Baby gara neche papa mumoyo mangu iwe uri ambassador.
Kunyangwa kakote une musoro pangu. Baby varatidze unoda nezvangu. Kunyangwa kanzwa vachataura nezvangu. Vagara dzitori mhandu.
Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo.
Because jo mazuva angatanga kutopengeswa newe murudo. Fall in love with you. Because ndakaiswa tattoo, ta 3, ta 4, ta 5, ta 6. Kubva ndatanga kuimba ma number I'm too good. I'm three good. Because zviri kuti vane muromo iska marwe nenunzi. Vanongo ita zvekuti timati inunzwa tunzwa.
Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo. Chikururudo baby wangu uri urungudo.
Tuda kukutengera hembe dza Christmas kuti ndivaratidze ndiri serious. Baby gara neche papa mumoyo mangu iwe uri ambassador.
Kunyangwa kakote une musoro pangu. Baby varatidze unoda nezvangu. Kunyangwa kanzwa vachataura nezvangu. Vagara dzitori mhandu.
Chikuru.